Zitarangu ndini Emmanuel Nzuzu, mazuano ndiri kuno ku Zimbabwe. Ndiri kufamba nechirongwa chinonzi How to Quit and How to Stay Sober. Ichi chirongwa ichi chinobatsira vanhu vanoita zvedoro nemadrugs. Kazhinji kacho havafungi kuti vane problem. Kazhinji kacho vakataurirwa kunzi une problem vanoramba. Saka ini ndinobatsira vanhu ava kuti vatarise mukati mavo, inside themselves, kuti vaone kuti pane problem yatinoti willingness to change and admit the problem. So ndozvikurukuru zvandiri kubatsira nazvo kuti vaone vakwanise kuti vaite willing to change and admit the problem.
Saka maita misangano mingani panguva yamuri kuZimbabwe iyoyi?
Parizvino ndaita maworkshop mairi towards the last 2 weeks of November. Yekutanga yanga yakanangana nevanhu vanonetseka nealcohol nemadrugs. Yechipiri yanga iri yemasocial worker, matherapists, macounselors vanobatsira ivo vanhu vanonetseka nemaalcohol and drugs. Title yemaworkshops aya mairi was How to Regain Control by Taking Back Your Power from Alcohol and Drugs. Tichatarisa kuzospreada kune mamwe ma areas of the country with more time. But parizvino ndiri kumboshandira muno muHarare.
Saka misangano miviri iyoyo yakatambirwa sei, Dr. Nzuzu?
Attendance was very high. Vanhu vakataura kuti vafara nezvavafunda. Vakandikumbira kuti ndiite deeper and deeper ndichifundisa iyoyo program yekuti How to Quit and Stay Sober.
Tinoona kuti imi munogara kuno kuAmerica, chii chakaita kuti mude kuenda kunoita misangano iyoyi kana kupa dzidziso iyoyi kuZimbabwe?
Chakaita kuti ndiuye kuno kuZimbabwe neprogramu iyoyi How to Quit and Stay Sober ndechekuti ndaiverenga manewspaper ndichitaura nevanhu vachitaura kuti nyaya yemadrugs nemaalcohol yanetsa zvikuru and vanhu vazhinji vari kushaya chinovabatsira. Even vakaenda kumahospitari kana kumaprogram vanongoramba vachinwa. Saka ini semunhu akanga achimboita research yezvealcohol substance abuse for over 17 years, ndikanyora mabhuku, ndakaona kuti mabhuku angu aya neruzivo rwangu rwungabatsira vanhu vekumusha kwangu kuZimbabwe. Saka izvozvo ndo zvakandipa chido chekuti ndiuye kuno kuZimbabwe ndigare pasi nevanhu vemuno kuZimbabwe tichitaura nyaya yekuti vanhu vangasununguka sei kubva muusungwa hwedoro nemadrugs.
Saka icho chirongwa chenyu ichi, Dr. Njuzu, chinobatsira sei vari kusangana nedambudziko irori rezvinodhaka?
Programu yangu How to Quit and Stay Sober inokwanisa kubatsira kurijusa nyaya yedoro nemadrugs, because tinotarisa vanhu ava as individuals who need healing. The focus is on healing. The focus is on empowering vanhu ivava kuti vaone kuti vanaro simba, ruzivo rwurimo mukati mavo. Saka iroro ruzivo rwaizvo ndo rwatinenge tichivaratidza kuti vanaro ruzivo rwokuti vakwanise kuchinja, iyo yatinoti recovery is possible and always available. Saka ndo zvatinenge tichivaratidza izvozvo kuti recovery is possible and always available.
Zvii zvikuru zvinoita kuti vanhu vade kuramba vachishandisa zvinodhaka izvi?
Zvinhu zvikuru zvandinoona zvinoita kuti vanhu varambe vachishandisa doro nemadrugs is self-deception, dishonesty, untrustworthiness, selfishness and self-centeredness. Zvakawanda, but izvi zvandataura izvi ndizvo zvikurukuru, especially self-deception ne dishonesty. Ndo inoita kuti vanhu varambe vachishandisa zvinhu zvinovakuwadza, vanhu varambe vachishandisa zvinhu zvinoita kuti vapesane nehama dzavo, vashaye connection with themselves, vashaye connection with family and friends. Saka ndizvo zvikuru kuru, self-deception, dishonesty, selfishness, and self-centeredness.
Iro dambudziko rekudhakwa kana kushandisa zvinodhaka iri, muri kuona paine musiyano here nezvamunoona kuno kuAmerica?
Misiyano iripo physical aspects of addiction, mari ne the different types of alcohol and drugs that people use in Zimbabwe and America. There may be differences, but the real driving force yekunwiwa kwedoro nekushandiswa kwemadrugs. Nokuti chikuru kuru chinoita kuti vanhu vanyanye kushandisa zvinovakanganisa is powerlessness of alcohol and drugs. Saka powerlessness of alcohol and drugs, it doesn't matter kuti uri kuAmerica kana kuti uri kuZimbabwe. Powerlessness is powerlessness of alcohol and drugs. The second similarity is ndataura earlier on kuti chikuru is self-deception. Saka self-deception is the same. If you are lying to yourself, you are dishonest with yourself, it's the same whether you are in America or Zimbabwe. Now, those are the issues that drive addiction, that drive people to continue to do things that harm themselves. Vachiramba vachiita, vachipinda matrouble, vachiita, because they lie to themselves, they are dishonest to themselves, they deceive themselves. And this is the same whether you are in America or in Zimbabwe.
Mazera api Dr. Nzuzua muri kuona ari kusangana nedambudziko iro riri kushandisa zvinodhaka?
Zvandiri kuona ndezvekuti addiction to alcohol and drugs haina maziso, haitarisi kuti uri mwana mudiki, haitarisi kuti uri mukuru mukuru, haitarisi kuti une basa, haitarisi kuti une PhD kana kuti une high school kana kuti you dropped out. Alcohol nema drugs anongo affecta munhu wese. But kazhinji kacho I think tinonyanyoona ma stories evana vadiki vanoenda kuchikoro and so on. Tofunga kuti ndiyo chete vane nhamo yemadrugs nealcohol. Aiwa, munhu wese at any point, at any age, it doesn't matter your status, kana kuti unogara kumasabhabhu, kana kuti unogara kugeto, munhu wese ane chance yekuitwa addicted. And variko in all classes, vakafunda, vasina kufunda, vane mabasa, vasina mabasa, vakaroorwa, vasina kuroorwa. Madrug nealcohol zvinobata vanhu vese ivavavo. Saka hapana special group yekuti ava ndivo chete vanonetswa nenyaya yedzimadrugs nealcohol.